kwese kutonga nedemo uya uzvitombirwa mapitsi kuti mapitsi nejao kana kuti nange mutange nyaya matende gwenyika ndeye pamuromo vanhu vachitaura nepfungwa nezivo vachikurudzirana haizive hondo zvakaitirwa vangari vhune vakaitirwa hondo ndokundovharirwa muchitokisi vasina mhosva inyaya yekuruka hapana nyaya yavatyara zvakare hapana nyaya imhosva yekuruka zvakare yozoguma yovaisa mujeri vasina mhaka pazhinji ndo mhinduro dzangu dzekutanga rakandii
regai tinzwe kuna vazavare munoti nenyaya yatiri kukurukura nezvataurwa naDr Zembe
chinoitika ndechekuti izvo mutemo wakakosha kunyanya kana mukange muri bato rinopikisa muchiti muri kuda kuzotonga rimwe zuva munofanirwa kudzidza kuonekwa muchiremekedza mutemo vasikava vakapara mhosva dzakawanda dzinodarika 65 dzimwe dzichiri under investigation chero pasi rose ukaramba uchipara mhosva vatongi pamwe chete namapurisa navachuchisi vedzimhosva vanonzi maprosecutor vaya vanopedzisira vawirirana kuti uyu munhu uyu for the good of society kunaka kukosha kwesociety pamwe chete nekuti iye zvimunakire anofanira kuti ambosvudurudzwa kubva mujekerere ravanhu ambovharirwa nyaya dzake dzichiongororwa pamwe chete nekutongwa ndo pachikero chakasvika vasikana izvi zvimwachetewo navangari vhume kana ukange uchikurudzira kuti hurumende iripo ibviswe nezhozhowe kwete neballot paper wakuronga iwewe kuita bopoto kana mutemo wozouya kwauri izvozvi itiranga tichiverenga mutemo wemuno munyika kune vamwe vari kuda kupikisa kugadzwa kwamambo chaho vari kuverengerwa mutemo wakaitwa pass on this week wekunzi aye izvozvezvo hazviitwe mukazviita tinovharirana takadai takadai dai zviri zvekunzi zano pe iri kumbunyikidza nezvematongerwo enyika kana kuti vatungamiri aiwa kune hove huru munyaya idzi dzevanhu vanopikisa asi vose ivavo hapana kana akambosungiwa achiindiswa muchitirongo hatingabatika masimbi ana Job Sikara nanangari vhumi kuine vamwe vanganzi ndo vakuru veopozisheni dzingoriwo shungu dzekutaura kwevanhu asi hazvina zvazvinoreva vakatyora mitemo vakatongwa nemitemo hazvinei chekuita nesu sezanu pf
regai tinzwe kuna Dr Zembe. Dr Zembe, pindurai tinzwe, hanzi kune hove huru
mumatare mune uori hunotyisa nokusagona basa kunotyisa zviri pachena chose kuti uori hwamatare hwakatoitwa huchiitwa navakuru vakuru vehurumende yezanu pf kupwanya bato raitungamirwa navachamisa nokutora mahofisi nokutora mari yavanofanirwa kupuwa nebasa ravakahwa mu-2018 election zvose zvakavezwa mutemo uchipedza uori mukati navangari hume ndine section 59 yeconstitution of Zimbabwe Amendment number 20 act inoti freedom to demonstrate and petition section 59 every person has the right to demonstrate and to present petitions tsangamirira ngaanditaurire nyika yose nepasi rose kuti ndapasi pakaitwa mhosva navangari hume ndoenda kuna vasikana vonzi vakavhara mapurisa kuti asaongorora pane munhu here ungati asimba rakuvharisa mapurisa kuti asaongorora uye akavharisa achiita sei akatora mutumbi here akadii hapana zvakadaro zvakaitika saka inyaya dzose dzinouori dzinokutonga nedemo netsvimbo kuri kuitwa nezanu pf government muzimbabwe
vazavare chii chinoita kuti zanu pf irambe ichizorwa mafuta enguruve yaisina kudya
aiwa zvinoitika ndezvekuti kana vanhu vari vakundikani vasingagoni vasina ruzivo zvinoita dofo ndezvekuti rinopomera bolpen rigopomera ticha rigopomera shamwari rigopomera chero kana vapedza vozopedzisira vati hanzi ndezvamwari asi vasingangogashiri kuti madofo havazivi zvamatongerwo enyika zvekutungamirwa kwenyika havazvinzwisisi zvemitemo vanogona kupota vachikota masections ine mavhesi acho nekudii asi zviri kuzoti kana vapedza kukota unoraramiwa sei uchiteedzerwa sei zvinoratidza kuti havazvinzwisisi
Dr Zembe, tiri kuonawo kana vamwe vekunze vakaita savamalema takanzwa vachichemawo pakakandwa vangari vhume mujeri kuti vana vezimbabwe muri kuregererana zvii zvamungataura pamashoko iwayo
vakagona zvikuru vamalema nokuti Africa tiri mhuri imwe tiri nyika imwe uye kodzero dzavanhu dzakangofanana nyange dai ari mamwe mandudzi asiri Africa kana tichiona utongi hwejekere tichiona utongi hwavanhu hunoonekwa namabatirwo anoitwa vanhu mumatare taiva murudhisha tisati tasvika muzimbabwe 1980 takamirawo ngavataona kuti kwava kusina mutemo here uye kwava kusina matare here aana matare aani uri mutemo waani tine vakawanda vakagurwa musoro vachirwira usununguko rumwe rwatisataona nazvino zvichibva mumatare iwayo zvichibva mumutemo iyoyo nazvino maitiro iwayo ndo ari kuitwa nhasi uno 43 years makumi mana namatatu nyika yava kuzvitonga ichishandisa muitiro mumwe waiitwa murudhisha zvino chimire hini izvozvo ngavatitaurire tsangamira
eya apo vazavare tipei tinzwe zvamunofunga nezvataurwa naDr Zembe
zviri kutaurwa navaZembe izvi handizivi kuti ndingatangire papi kuvabatsira kodzero dzevanhu munyika pasi rese dzinofanira kunge dzichiongororwa dzese dzichionekwa isusu tine kodzero yekusambunyikidzwa nevanhu veopposition tine kodzero yekusabvisirwa hurumende yedu yezanupf yatakasarudza nechisimba chebopoto chinenge chaitwa nevamwe vanhu dzitori kodzero dzemillions of zimbabweans vakavhotera vamunangagwa vakavhotera zanupf muna 2018 uye vachaivhotera zvakare mugore rino ra 2023 saka tinotoriwo nekodzero dzinofanira kuremekedzwa nekurespektwa kana vari vamalema vamalema vanotenderwa kutaura zvavanoda vari kunyika yavo yesouth africa mutemo watonga vananga ari vhunyu ndewemunyika yedu isusu yezimbabwe